vashaura nevatori venhaumo Harare nhasi, sachigaro weZek, amai Priscilla Chigumba, vati komisheni yavo haisi kuzobudisa gwaro revavhoti rine mifananidzo yevanhu vakanyorisa kuvhota musarudzo dzemwedzi unouya. Amai Chigumba, vati komisheni yavo iri kutyira kuti mifananidzo iyi inogona kuzoshandiswa zvisirizvo.
Vari kuti vari kuda voters roll rine mapicture, vari kushandisa ivo kodzero yavo yekuti isine kodzero yekuziva chero zvese zvatiuda kuziva zvinoitwa nechero bato rinoona nezve yatingatiyo public interest. Vari kutiwo havasi kuda nemapicture avo, vari kuti isusu hatingashungurudzwe nemabato ezvematongerwo enyika anotigogodzera masuo vachiti varuda kuona kuti mapicture edu aya ndiwo here mapicture ari pavoters roll. Ava vari kuchemawo vachiti imimi seZimbabwe Electoral Commission pamakatora mapicture edu nemafingerprints amuna kumbotiudza kuti muchapa vanhu, nokuti kuchaita makoronyera, kuchaita mbavha, kuchaita matsotsi. Already munenge mavapa mazita edu, mavapa madate of birth, mavapa maadress, mukazovapa mapicture edu kana mhuri dzedu dzinosara kumba tichienda kumabasa dzinenge dzisina kuzosununguka, atizoshanda. Takadekara tichitya kuti pamwe mhuri dzedu dzaingwa nematsotsi aya awana chii zviri pavoters roll. Saka isu takazotaurawo navana mazvikokota vemutemo vakatitaura kuti aiwa, imi sebato rinoona nezvesarudzo, chiregai kuita mufananidzo yevanhu. Zvazviri pamutemo kuti panofanira kuitwa zita, poiswa kero yemunhu, poiswa zuva raakazvarwa. Imi chiregai kuva pachi mufananidzo yevanhu, nekuti zvingazoshungurudza maregistered voters. Saka isu takatorawo kurayirwa kwatakaitwa nana mazvikokota vemutemo, takambenge tabvuma, handidi kunyeba mavambo, kutaiwa isu sevanhu tiri kuda kuti zvinhu zvese zvinge zvakajeka, hatina chatiri kuda kuviga kana kuwandisa. Ndokunge tambobvuma svondo rakapera. Asi takazoingoona ana mazvikokota vakataiwa musadaro, saka isu hatichazodaro.
Kunyange hazvo mamwe mapato anopikisa achiti hasi kukwanisa kunyatsopfenengura gwaro revavhoti nemhando yariri, amai Chigumba vati gwaro iri rinopfenengurika zvakanaka, uye vati rakagadzirwa nemhando yekuti hapana anokwanisa kuchinja chinhu pariri.
Tiri kuti zviri kutaurwa nevatauri vari kutaura ava ngazvichenjererwe nevazhinji vemunyika yeZimbabwe, nekuti vamwe vacho vanotaura zvavanotaura vachienderana nezviri kuitika kumapato avo akasiyana siyana. Isusu ndisu bato rakapiwa kodzero nebumbiro remutemo kuti tigadzire chinonzi voters roll. Tinyore pasi mudhadhadha wemazita evanhu vese vachaenda kupi kusarudzo, tichitaura kuti vanhu vedu izvino vasvika 5.6 million vari kuenda kusarudzo. Vakatadza kupinda pasarudzo ya2018, nhamba yavo ndeyakati, vachapinda ku2023. Saka toda kukurudzira vanhu vemuZimbabwe musateerere. Handiti munoziva kuti kana muraini chaimu chaimu ukaenda kutsini, kune vamwe vanoswa vachisvika kutaura kuti nhasi kumba kwangu ine handisi kubika sadza, vana vangu vari kuswera nenzara. Asi ukazoenda kumba kwavo masikati unoona vachita sei, vachitya sadza, vachitoguta. Saka ngatisateererei manyepo anotaura, ngatizvitsvagirei tega. Munhu wega wega wemuZimbabwe ane kodzero yekuzvitorera voters roll ozvitarisira. Kune vamwe vasinganyatsonzwisisa kana kuziva kuti chinonzi computer program anochiita sei. Ivavo ndovati kuti huyai kuno kuZimbabwe Electoral Commission, kuna ana mazvikokota vedu vemakombyuta. Kana musingazive macomputer program, kana musingazive kuti unoresearcha sei, unoritarisa, isu basa redu takapiwa rekuti kana yakunzi final voters roll inofanira kunzi searchable, inofanira kunzi analyzable. Zviri kureva kuti unokwanisa kuti ukapinda mucomputer program imomo wotora chiri kumusoro kuwochibvisa wochiisa kuzasi, kana chiri papage 1 wochiisa kupage 2. Chausingakwanisi kuita chiti kudzima zvakanyorwa pafinal voters roll nokuti hazvitenderwi nemutemo. Saka it's searchable, it's analyzable, but haidzimiki. Saka vazhinji ndo zviri kuvagungura, nokuti vanenge vaine chinangwa chekuti vanodzima, votanga kunyebera vanhu kuti zvanga zvakadai izvo zvisina kudaro. Saka isusu takachibikawo nenzira yana mazvikokota vanoona nezvemakombyuta kuti vadzimi vaive vada kudzima vachitaura manyepo, vari kutadza kuchidzima ndozve kuvashungurudza.
Amai Chigumba vazivisawo kuti vose vachada kuvhota vasiri munzvimbo dzavanogara musi uchaitwa sarudzo kana kuti postal voting, vane mukana wokuzivisa komisheni yavo musi wa28 Chikumi usati wadarika.
Postal vote, chinhu chinonzi postal vote ikodzero yemunhu anoshandira hurumende yeZimbabwe kunze kwenyika. Ikodzero yemunhu toti mauto, toti mapurisa, toti kana macivil servant. Ikodzero yemunhu wese watiri kutaura iye zvinezvi kuti iye zvinezvi kunyoresa kwedu kuenda kusarudzo kwa polling station specific. Kuenda kwedu kusarudzo nekuvhota kwedu kwa polling station specific, izvi zvinoreva kuti hakuna munhu acha kubvumirwa kuvhota pane chero polling station yaanoda. Kare munozva kuti taitika kana kuti tiri kuchitungidza. Waigona kuenda kunovhotera pacrash, waigona kunovhotera kuzengesa four, waigona kunovhotera chero pamwe pano. Iye zvino polling station specific inoreva kuti yangwe dai tiri muward imwe chete. Ward imwe chete ine 15 ma polling station. Iwe polling station yako iri polling station number 1. Haugone kunovhotera ku 15, hauvhotere ku 14, hauvhotere ku 10. Nokuti ukaenda chero imwe polling station isiri yako yawakapiwa pa BVR, unosvikawana voters roll repa polling station ipapo risina zita rako. Ndosaka taiti pa inspection pepe vanhu, taivakurudzira endai munotarisa muone muzive ma polling station kuti musazomemaira muchitambudzika muchishupika. Nokuti musi uyo hakuna waunenge uchabvunza kuti nhai saka kwangu chaiko ndekupi, nokuti vanhu vese vanenge vane mabasa avo vanenge vachiita. Kana iye zvino nguva haisati yatiperera, handi muri kunzwisisa, maelection edu ari kuitwa musi wa30 July. Pane 30 days dzese vanhu vachine nguva, vachine mukana vasati vakuze mapolling station avo kunyatsoenda kumadistrict office, kumaprovincial office, vachinotsvaga mapolling station avo. Nekuti musi iwoyo ukangorasika ukaenda pasiripi unonoshaya zita rako, uyezve hapana anenge aine nguva yekukubatsira kana kukuvhurira kompyuta musi iwoyo, nekuti tese tinenge tine mabasa atikuita. Saka tiri kuda kukurudzira muri yemuzimbabwe kuti pachine nguva vasiri kuziya mapolling station muende munyatsonogutsi kana kuti polling station yako inumber 1 here, inumber 2, inumber 3, ukaenda panumber 5 zita rako rinenge risipo kana polling station yako iri number 1.
Mutungamiri wesangano reElection Resource Center ERC vachawanda chimhini, vati sangano ravo ratanga urongwa hwekuongorora kuti zviri mugwaro revavhoti zviri kuenderana here nekunyorisa kwakaita veruzhinji kuti
vagotsanangura. Ndezvekuti takapuhwa voters roll neElection Commission ratatanga kuongorora. Mukuongorora kwedu tichashandisa makombyuta kuvhura voters roll iroro, tichiri kuongorora takanyanyotarisa kuti rakachena sei. Takatarisa kuti madisels aripo pavoters roll iwowo ari accurate here. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuongorora pavoters roll redu. But tiri kutiwo zvakare computer test yedu pavoters roll ichange ichibatsirwawo ne field test yevoters roll iroro, zvinova kuenzanisa pakati pezviri pavoters roll nezviri munzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka tichange tichienda kuti tinoverify kuti zveshuwa vacho vari kunzi vari pavoters roll varipo pavoters roll chaizvo chaizvo. Saka ndorimwe basa ratatanga kuita. Hopefully in the next few days tichange taane ripoti yedu yatichasheya nemi kumedia, but yatichanyatsosheyawo neElection Commission. Tarisiro yedu iri yekuti mukupa information iyoyo tichange tiine mukana wekuti Election Commission idzore mwoyo nenhau yekuti hapasisina zvavachaita maererano nenyaya yavoters roll. Kana paine zvakaipa zvinenge zvaonekwa, tarisiro yedu ndeyekuti zvichagadziriswa.
Zeki inoti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika hazvikwanisi kuvhota musarudzo dzegore rino kana zvisina kunge zvakauya munyika kuzonyorisa kuvhota maererano nemutongo wakaturwa nedare repamusorosoro reconstitutional court masvondo mashoma adarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.